Kambani yaka pachiziso nezuro nezvedanho rekudzikisa mitero yokutumira kana kutambira mari munhu uchishandisa nhare mbozha ichiti mitero mitsva iyi yaitanga nezuro wekare. Mitero iyi yakadzikiswa kubva pazvikamu zviri pakati pegumi negumi nezvishanu kubva muzana. Semuenzaniso, kambani yaibhadharisa madhora matatu kuti munhu atumire mari inosvika madhora mazana mashanu. Asi iko zvino, munhu aive kubhadhara madhora maviri nemashereni matanhatu. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vanotambira danho ratorwa nekambani yeEco Cash. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Ruimbo Moyo, avo vati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika, vanhu vakawanda vave kunyanya kushandisa nzira yekutumira kana kutambira mari pamwe nekutenga zvinhu vachishandisa nzira yepanhare mbozha seEco Cash.
Sevanhu vanoshandisa Eco Cash tiri kunzwa kufara zvikuru kuti Eco Cash yadzikiswa matarisi ayo, nekuti iko zvino sezvamunongoziva cash iri kushayikwa kana kumabhengi, saka vanhu vazhinji tiri kurilaya nekushandisa Eco Cash tichitransfera mari, saka zvinhu zvatinotambira nemufaro mukuru.
Vanigel Gambanga ndeimwe yenyanzvi mune zveInformation Communication Technology. Vagambanga vati danho iri richabatsira veruzhinji.
Nzira dzakaita seEco Cash ndidzo dzakuzemberwa nevanhu kuti vapote vachibhadhara nekutenga zvinhu zvakasiyana siyana, saka kudzikiswa kwemutengo uku zvinobva zvabatsira ruzhinji. Asi chimwe zvechikonzero chinogona kunge chiri chekuti kambani yeEconet iri kuda kuti Eco Cash ibva yabuda iri nzira yakanaka yakarerutsa kukunda dzimwe dzese panyaya dzekubhadhara kana kutumira mari. Izvi zvinoibatsira sezvo ichiita mari pane every transaction kana kubhadhara kwega kwega kunoitwa paEco Cash platform ipapo.
Amai Chipo Chauke, avo vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana, vati mitero yeEco Cash yange yagara yakakwira, asi vanhu vakawanda vange vachiramba vachishandisa nzira iyi pakutumira kana kutambira mari pamwe nekutenga zvinhu, nekuti nzira iri nyore pane kushandisa mabhangi.
Takanga tisina sarudzo yekuti unokwanisa kuti uti ai ndikasiya mari yekuEco Cash nekuti yazoita kamwe kapercentage pamusoro ndichanwana mari kubhengi. Kumabhengi kumaradzi sikuwanikwa. Saka iyo inzira iyi yanga isingafadzi, asi ndonzira yacho yanga iripo yekuti uchati waenda ikoko pana agent kuti akupewo mari, anotanga averenga dziya dzinobatwa neEco Cash yacho kuti wauya kuzoita transaction yako pano. Iyo zouyawo oti asi ndine kamwe kangu kandinotutsira pamusoro. Asi waitongoona kuti taingomanikidzirwa kuenda ikoko kunotutsirwa mari pamusoro, nekuti pakupera kwezuva waizoibata mari yacho.
Mupepeti webepanhau repadande mutande reTexim Valimbikani Makani vati danho iri richabatsira kusimudzira bhizimisi reEco Cash.
Vanhu vangu vachiona kunge Eco Cash inodhura, uyezve even maregulator vanga vachikurudzira mabanks naivava veEco Cash, Telecash nevamwe vakangodaro kuti vadzikise kuitira kuti vanhu vazvione zvakachipa kuti vashandise Eco Cash kubhadhara zvinhu zvavanenge vachitenga. Eco Cash kwacho koko zvinotarisirwa kuti vanhu vakaramba vachishandisa Eco Cash kunyanya, naivo vanowanawo tumari tushoma tushoma twavanenge vachiwana patransaction ega ega, tinobva twawedzerawo nekuti panenge pane matransactions akawanda.
Asi vati nerimwewo divi havaone kudzikiswa kwemitero uku kuchinyanya kubatsira, nekuti veruzhinji vave kubhadhariswa imwe mari iri kunze kwemutemo kuti vawane mari kana vatumidzirwa mari panhare mbozha.
Nenhau yekuti mari iyoyo yekomisheni iri kuchajwa nevatengesi haina regulator mukati, haisi kuzochinja. Saka kana ikasachinja, hapana kuchinja kwakanyanya stereki kwaitika pakudzikisa mutengo kwaita Eco Cash.
Reserve Bank of Zimbabwe vanoti kutumira kana kutambira mari pamwe nekubhadhara zvinhu kuchishandiswa nhare mbozha ndiyo nzira yakanyanya kushandiswa mugore rakapera panzira dzose dzekubhadhara nadzo mari kuchishandiswa nzira dzechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.